analogo Zimbabwe havachaikwe kumugodhi ikoko nekuti vanalogo Zimbabwe kakumusha variko makorokoza saka vamwe vati vanopota vachiuya kunoko saka vanenge varipo vanalogo Zimbabwe pamugodhi ipapa
asi pane vamwe here vati vambokumbirawo rubatsiro dzingava hama dzevanhu ava kusangano renyu kusvika pari zvino
pari zvino hapana vati vakumbira rubatsiro nekuti vanhu varimo mumugodhi ka havasi kuda kubuda saka nenyaya yenhau dzema dzekuti vanenge vachityira kuzosungwa hama dzavowo kana dzisina mapepa akanyatsokwara zvakanakawo vanenge vachityawo kuti vanogona kungosvika ipapo vobatwawo nenhingi gwenzi rinenge rorohwa nenhingi ishamu inenge yorohwa gwenzi neshanzu raro saka izvozvo zviri kuita kuti pashaye vanobuda vachiti zvekuda kudidi kubetserwa
chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vanhu vapinde migodhi yakadai nenjodzi inenge irimoyo
mari chinhu chikuru imari nekuti kumapeto kwacho kune ari kupfa vanhu ava mari kana vachinge vawana zvicherwa zvavanochera mugodhi imomo nekudai panga pasina anotenga zvicherwa izvozvo hapana aigona kuzopinda mugodhi makadaro motaurwa kunzi vanhu vari kufamba zvinhambe zvemakiromita maviri kuti vasvike pavanenge vachinochera pacho
asiwo sesangano rinorwira kodzero dzevanhu muri kuonawo sei iro danho remapurisa rekuvavharira pasi
tinoti mapurisa angadai arega vanhu vadi vawana zvichouviri chokuti vakwanise kurarama nekuti pedzisiro yacho havangazorambi varimo zvekusvikira nariini vanozongobuda bedzi saka kana vaakuita zvokuti regaiti vanyime chokudya nechokunwa kuti vagobuda zvekumanikidzira hationi zvakanaka tinenge taizaigoneka mapurisa ati vanhu vazotozopiwa chokudya chacho nechokunwa kana nguva yavo yekuzoti vazobuda yakwana vobuda kana kuti voita zviya zvekutaurirana kuti vanhu ngavabude.